Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 23, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vadhavemwa vashayikwa vari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachiri norapwa zvino vazofamba nenzira. Saka mutumbi wavo izvozvo uri kukinya asi hatisati taziva kuti uchauya rini kuno.
Mutungamiri webato rezapu uye vari mumwe vevarwiri vehunde yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhumiso Dhavengwa vashaya. Gurukotaro zvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanotadza kuenda kuparamende kunotsanangura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzepeturu nemafuta edzimotokari. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yoenderera mberi nekongresi yayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezapu uye vari mumwe vevarwiri vehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhumiso Dhavengwa vashaya. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avataura pamusangano wavaita nevatapi venhau muBulawayo nhasi masikati, sachigaro wezapu vaIsaac Mabuka vati vaDhavengwa vashaya nhasi mangwanani muNairobi guta guru reKenya vari munzira kubva kuIndia uko vange vachirapwa.
Vadhavemwa vashayikwa vari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachiri norapwa zvino vazofamba nenzira kabva zvanzi habheta vauye kumusha. Saka vari panzira ipapo ndege yakazomira kuKenya vaifamba nadhokotera akazorealiza kuti hai havachakwanisi kuti vaendere mberi vauye kuno kuZimbabwe. Saka mutumbi wavo izvozvo uri kuKenya asi hatisati taziva kuti uchauya rini kuno. Sekuti kunogadzirwa mapepa kana munhu akashayikira kune imwe nyika vanofanira kugadzira mapepa okuti azotakurwa kuti abve ipapo auye kunoku.
Vadhavengwa vange vave nemavhiki ane chitsama vachirapwa vari kuIndia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko paTwitter ekushaya kwavadhavengwa. VaMnangagwa vati vairemekedza zvikuru vadhavengwa pamwe nekurwira kwavakaita rusununguko rwenyika. Vatiwo vadhavengwa munhu akashanda kwenguva yakareba vari gurukota rezvemukati menyika. VaMnangagwa vatumira paTwitter mashoko ekurwadzikana kwavo kumhuri neshamwari dzavadhavengwa. Vachipindura mubvunzo wekuti pane rubatsiro rwange ruchipiwa vadhavengwa here nehurumende, munyori mukuru webato rezapu vaStrike Mkandla vati sebato havazive urongwa hunogona kuve hwakaitwa pakati pemhuri yavadhavengwa nehurumende. Vatiwo ivo sebato havangade kutaura nehurumende kuti vadhavengwa vapiwe ruremekedzo rwegamba renyika vagovigwa kuNational Heroes Acre, vachiti vadhavengwa vaigara vachitaura kune dzimwe nhengo dzebato ravo kuti havadi kuzovigwa ikoko. Mumwe wevaive vakuru vakuru muZipra vaAndrew Ndlovu vaudza Studio 7 kuti nyika yarasikirwa zvikuru vachiti vadhavengwa nemumwe wevanhu vakapa gwara kuvanhu vakawanda panyaya yehondo yerusununguko.
Ndo vanhu vakavhura nzira kuziva kuti magandanga nokrosa sei. Ndo vanhu vekutanga kuhondo. Ndo vanhu vakavhurira isu vama70s kuti tizive gwara kuti hondo inorwa sei. So really at this moment death yaDhumiso Dhavengwa nevamwe vangu maZipra I know kuti vari kunzwa kurwadziwa.
Vandilovo vati vadhavengwa menzaniso mukuru wemunhu aive nemutsa vachiti vakashungurudzwa zvikuru nehurumende panguva iyo nyika yakawana kuzvitonga vaRobert Mugabe vari panyanga asi havana kuve nemweya wekuda kutsiva kushungurudzwa uku.
Chinondifadza chinhu one kuti akasiya gwara risingaperi nhoroondo yenyika legacy yekuti you cannot cancel his name, you cannot rub his name from the history of Zimbabwe. Munhu uyo anga asingadi utsinye, a lot happened but he never revenged. He was detained for no reason, he never revenged, he remained calm because he wanted people to live in peace in Zimbabwe.
Vadhavengwa vakasungwa pamwe nemushakabvu Lookout Masuku muna 1982 vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Kunyange hazvo vaive vawanikwa vasina mhosva vakaramba vari muusungwa vachishungurudzwa kusvika vazoburiswa mushure memakore mana. Mushure mechibvumirano chekubatana chakaitwa pakati pePF ZAPU neZANU-PF muna 1987 vadhavengwa nevamwe vavo pasi pamuchakabvu Joshua Ngomo vakabatana navamugabe nebato ravo pakaitwa Congress muna 1988 vose vari pasi peZANU-PF. Vadhavengwa vakaramba vari muhurumende vari gurukota rezvemukati menyika kusvika pavakazokundwa musarudzo dzevamiriri veparamende namushakabvu Gibson Spanda muna chikunguru 2000. Zvichitevera kukundwa uku, vadhavengwa havana kupiwa chigaro chegurukota navamugabe. Vadhavengwa nevamwe vavo vakabva kuPF ZAPU vakazobuda muZANU-PF muna 2009 vakanomutsurudza bato reZAPU vachiti vaisawirirana nezvaitwa navamugabe mushure mekushaya kwavangomo. Muna 2008 vadhavengwa vakabuda pachena vachiri kuZANU-PF kuti vaitsigira vasimba makoni musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna 2008 iyo yakaona vamugabe vachikundwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Asi sarudzo yemutungamiri wenyika yakazodzokororwa sezvo vatsvangirai vasina kukunda zvine mutsindo zvinotambirwa nebumbiro remitemo yenyika. Vadhavengwa avo vaizikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Black Russian vakadzidza zveusori kuRussia uko vakashanda nesangano revasori reKGB. Vadhavengwa avo vanga vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vasiya mudzimai zodwa vana vashanu pamwe nevazukuru. Urongwa hwekuvigwa kwavo hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tichere panyaya iyi, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwavadhavengwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Tarasikirwa negamba, tarasikirwa neshasha, tarasikirwa nababa, baba venyika, baba vanga vasina rudzi rwavaisarudza, baba vanga vasina zera ravaisarudza, baba vanga vasina kuti vaida uyo kana kuti uyo, vaida vese, vaida vanhu, vaitarisa zvakanakira nyika. Murume uyo anga ari akamira pachinhano, ndosaka muchiona pasarudzo vakafamba nesu tikakambe natese vachitisidzira, nyamba isatina kuzviziva kuti gomo rotisiyira mute kuda kutama dzanga dziri mbiro mbiro zvokutisiya honai tangomira tega hatisisina, nokuti hatine utiziro, tatine vanga vachitidzidzisa, tanga tine hwaro, tanga tine dura, tinodura ravazwa. Muti mukuru wadonha, kureva kuti mumvuri wabva. Totangira papi tichirasikirwa nemagamba akanasana baba vadhavengwa? Totangira papi ko tichirasikirwa neshasha nesirina zvemapato? Tanga tichitarisa kuti chii chakanakira nyika, tanga tichitarisa kuti chii chinoita kuti nyika iende mberi. Vakarwa muhondo yerusununguko munovaziva vainzi Black Russia, nenyaya yokuti vanga vakatsvenwa kunzvimbo zvine unyanzvi neumhetura hwepamusoro panyaya dzezvekuti vange vachigona munyaya dzezvesecurity. Saka munhu anga achitarisa pakuti pamazano, kwete vari kuZAPU kana kuti vachiita zvezipa, asi kuti vari chibwe chitedza uyezve vari shongedzo kunyika.
Saka nyika ingavarangarire sei vaChamisa?
Uyu murume akakodzera kuti arangarirwe nemunhu wese achipuhwa ruremekedzo rwatinopa kuvarume nemadzimai akarwira nyika, akarwira nyika igamba zvisina kana nharo.
Vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura nezvekushaya kwavadhavengwa muhurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNiki Mangwana kuti tinzwewo pamire hurumende.
Vadzavengwa vanga vari minister wehome affairs muhurumende yedu kwenguva yakatirebei. Vasati vava izvozvo vanga vari murwi mukuru wehondo yeChimurenga. Saka chizvarwa mwana wevhu ashaya. Saka nokudaro hurumende inochema pamwe chete nemhuri yokwaDhavengwa nevakavakomberedza varasikirwa. Inochema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe. Inochema pamwe chete nemhuri yeZapu inova bato ravaitungamirira.
Iyo mhuri yavo yayambouyawo here kuhurumende kuti inge ichiwana rubatsiro kuti mutumbi wavo ubve kuNairobi uchiya kuHarare? Zviri kufamba sei? Muri kubatsirana navo sei?
VaDhavengwa vakagara vari kubatsirwa neutungamiriri hwavamunangagwa kubvira pakurwara kwavo. Pane zvaitika tingati hurumende yakaedza payaigona kuti vawane kubatsirikana. Zvinonyanyokodzera panguva yakadai ndiko kuti mhuri inyanyotaura iri iyo kuti aiwana rubatsiro rwakawana rubatsiro rwakadii pakadai. Asi chandingakwanisa kutaura sehurumende ndechekuti aiwa takaimboedza. Iye zvino izvi ndezvinhu zvaitika tingangoti inhau yatagamuchira tingati 4 or 5 hours ago. Saka hatisati tanyunganidza kuti vava papi neutato wamanheru. Asi chinoitika ndechekuti vachapiwa rubatsiro rwakakodzera, nokuti hurumende yavamunangagwa hurumende ine hanya especially kuvanhu vane chiremerera chakaita savaDhavengwa.
Uyo anga ari munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuenderera mberi tichitarisa nhoroondo yavaDhumiso Dhavengwa, tiri kutarisa mabasa avakaita munguva yehondo yerusununguko uye zvavakaita nyika yavana kuzvitonga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing abata vaive nhengo yeZanla High Command vaBernard Manyadza uye vaive nhengo yeZipra vaMax Mukandla. Atanga nekubvunza vaMukandla nezvekushanda kwavo navaDhavengwa.
Pandakatanga kunziva nguva yehondo as my commander, Dhavengwa is just a soft spoken person yeuya anoda zvinhu zvorunyararo. Dhavengwa munhu uya anga akamirira vanhu. I still remember chaiko kuti munomu ari kucabinet ikoko kupanyaya yezinwa. Akambouza cabinet yezinwa achiudza kuti anoda mvura yokukami jemu iye ngaanotora kapi yakaimwe iye mvura iyoyo. That showed kuti munhu angakamirira vanhu. Tinoona kuti tarasikirwa chaizvo chaizvo negamba risingatsvagi kuti anodiclarewa nani. Vese vanodiclare magamba vadiki kuna Dhavengwa. He was the only person angasara ari commander of the country. Mnangagwa akatrena naDhavengwa pasi. Mnangagwa under the command of Dhavengwa.
VaManyadza, tipeiwo pfungwa dzenyu pana vaDhavengwa. Makamboshanda navo here munguva dzehondo idzi?
Tere ndishiriya vedu aya. Ndoda kudai vaDhavengwa kufa kwavo, it's an end of an era, the end of an epoch. Ndinoreva kutini, he was both a nationalist, vena vachiruma youth kuna NDP, he was also a revolutionary, vakakireta Zipra. Ndinoreva kuti nini quality yavo inotikubvira perception kusvika unflinchingly, kuramba vari consistent panyaya dzekuti ngatichinje zvinhu muZimbabwe. Vachisenza ambi struggle tingakangano zvemanegotiation zvese izvo vakanga vari brilliant strategist kusvika 1980 kwozoita hawo mamachinations mamwe avahistory yakazovaita betray. Vamwe vavaishanda navo voita ten against kuvabi yedu yokuzanula kwataivawo vaakutena vachiti tadhisikabva zvombo kugwai. Chaiko dhisikabva zvombo sei? Ivo vakanga vari muanga achizvidza tichitoziva patakamboita joint military council yenisikumbeya kutiinavo tikaita zipa tiinavo vokozonzi tadhisikabva zvombo sekuno zvakasingazive kuti vakange vaine army yavaitungamira yezipura. Anyway, that's something else. Asi ndikutaura kuti nini, yes, he was an unflinching revolutionary fighter. Aikwanisa kubatanidza vanhu. Izvo zvizvi pakupedzisira pavakanga vachitaura apa vakaita revelation yekuti vakanga vatobvumirana nana Comrade Tongogara kuti takuenda kunofoma ami imwe chete vari ku Lancaster vakashitaura izvaitaura kuma journalists.
Todzoka kwamuri vamukanja vamanyadza vataura nyaya yekumboshungurudzwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi, muchitaura navo vainzwa sei nezvakaitika mumakora?
Kutaura nezvake zvinotopa kurwadza, unobwasha paunotangira nopaunomufira, nokuti he was just munhu anga nefocus, munhu angatida kuti dai nyika atongwa kubva pakutanga chaiko yakatsika panyaya yedevolution. Zvakare munhu uya angakatarisira kuti deeno nyika anga akagara zvakanaka, vese vakangoinda kuchiupo chemaliberators kusunungura nyika. Aizofa zvake akatambanuka kana nemawar veterans vasina dambudziko. Nomumwe munhu ana engineer nanomiakze chidongo nyaya yemawar veterans kuti vawane mari dzavo. Saka naizvozvo tinoziva kuti Dzarengo akaindiswa kutorongo kuchinzi angachengeta zvombo. He was just suspected kuti iye pacho zvake anogona kuzofurirana nemauto ezipa kupandukira hurumende, kwete kuti akachengetesa zvombo. But he was just a humble man. Abuda haana kuda kutsiva nokuti High Court yakamuti decide kuti haana mhosva.
Todzoka kwamuri vamanyadza, tichipeta chirongwa chedu ichi, tiri kuonawo kuti zvimwe zviri kurwadza vakawanda ndezvekuti vanga vava kunorapwa kuIndia nenyaya yekuti zvipatara zvemunyika hazvina kunge zvakamira zvakanaka. Harisi dambudziko here kune mimi vakarwa hondo kuti zvamakarwira zvacho zvinenge zvisiri kunyatsozadzikiswa?
Kwapo ndo panonyanyisa kurwadza, nokuti onaika patakarwa isu hatina kurwira poverty hatanaye. Shuwa tinyati madhokuta akatema vakawanda voenda kune dzimwe nyika, isusu vanhu tichida kurapwa vanhu voenda kuIndia. Teita mahosipitari makuru chaizvo zvakaita vana parirenyati vavaya vaya, asi haana chirimo, haana mabhandeji, haana mishonga. Zvinotonyadzisa izvi kuti nemaresources atinawo muno muZimbabwe kubvira pasunshine chaipo chaipo, upfumi hunotadza kumanejwa zvakakwana uhu kusvikira here vanhu vaakuenda kunofira kunana India, asi munyika mavo vakarwira kuti nyika isununguke. Saka izvo zvinotonyadzisa izvo kuti vadhimisa vanofanira vari muno vafa vaine bundu pamoyo.
Vaive nhengo yezanla High Command vaBernard Manyadza vachitaura vari parunhare vari kuhwedza. Manzwawo zvakare kubva kuna vaMax Mukandla vaive nhengo yeZipra. Vaviri ava vanga vachitaura muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi avanga vakatarisirwa kuzivisa paramende nhasi mamiriro yakaita zvinhu munyaya dzemafuta ekufambisa, vatadza kuita izvi sezvo vasina kuenda kuparamende uye hapana chikonzero chapiwa. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Nezuro vanotungamirira basa rehurumende muparamende, zvekare vari gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, vakazivisa nhengo dzeNational Assembly kuti vaChasi vainge vari kugadzira gwaro ravange vachifanira kutura mudare iri nhasi, asi vatadza kuita izvi. Mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda vakarambidza nhengo dzedare iri kuziya nyaya iyi vachiti izvi zvaizoitwa mushure mokunge vaChasi vatura gwaro ravo. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter nhasi mangwanani, vaChasi vati nezuro vakaita musangano nemakambani anotengesa mafuta aya pamwe nekambani inoona nezvemashandiro avo yeZimbabwe Energy Regulatory Authority, vati pamusangano uyu vakaudza makambani aya kuti anofanira kutevedza mutemo osiyana nezvechizivano pamwe neuori, uye vachatora matanho akaomarara kugadzira zvinhu muindastri iyi kana vanhu vasingadei kutevedza mutemo. VaChasi nemamwe makurukota akawanda ehurumende vatadza kuenda kuno pindura mubvunzo mudare reSenate, izvo zvaita kuti vange vakabata chinzvimbo chemutungamiri wedare iri vaMike Nyambuya vazivise kuti vachamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika. Vachitaurawo muSenate nhasi Senator Simon Kaya Moyo, vanhu vezvakare mutauriri webato reZANU PF, vati makurukota ehurumende haasi kupa mhinduro dzinofadza mudare iri. Vati zvakakosha kuti makurukota ashande zvakanaka nehurumende kuitira kuti nyika ifambire mberi. Munemo Onyaya, mukuru wekambani yeZimbabwe Broadcasting Corporation vaPatrick Mavura vaudza komiti yeParamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko kuti vanhu vakawanda munyika havasi kubhadhara marezinesi yematerevhizheni nemaredhiyo nekuti vanoona sekuti zvirongwa zveZBC ndezvemhando yepasi pasi uye hazvienderani navo. Vati dai vanhu vachibhadhara marezinesi avo vangadai vachiwana mamiriyoni mazana maviri nemakumaviri emadhora pagore, asi pari zvino vari kuwana mamiriyoni gumi emadhora chete. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti zvataurwa navamavhura hazvishamisi uye ndosaka vachigarotaura kuti mashandiro ekambani iyi ngaashandurwe kuti iite zvido zveveruzhinji. Vamoyo vatiwo mishina yeZBC yaora ndosaka masaisai ayo asingasvike kunzvimbo dzese munyika. Vamavhura vazivisawo kuti vari kugadzirira kuvhura mamwe materevhizheni matanhatu apo pachatanga chirongwa chedigitalization. Vati vanhu havafaniri kutombotya kuti ZBC ichatadza kuwana zvekuburitsa mumaterevhizheni matsva aya, vachiti vakatonyorerana zvibvumirano zvekugovana zvirongwa nenhau nedzimwe nepfenyuro dzemusadic nepasi rose pamwe nezvikoro zvepamusoro zvemuno zvakaita seGreat Zimbabwe University iyo yatove nedzimba dzekutepfenyura. Mukuru anoona nezvenhau nezviri kuitika panguva ino vaGilbert Nyambabvu varamba kuti ZBC inoburitsa nhau dzayo yakarerekera rimwe divi vachiti vanoita basa ravo pachena. Asi sachigaro wekomiti iyi vaPrince Duveko Sivanda vaudza vakuru vakuru veZBC kuti zviri pachena uye pane umbo hunoratidza kuti ZBC inoita basa rayo ine divi rayakarerekera uye isingape vanhu vese mukana pane pfenyuro dzayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vakasungwa vakapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende mushure memusangano wezvekodzero wavakapinda kuMaldives svondo rapera varambirwa chikumbiro chavo chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare raMajor Street vahosiya mujaya vati pane hukama pakati pevasungwa nemhosva yavari kupomerwa kunyange hazvo vasina kupa zvikonzero zvokuti sei vadaro. Zvisinei nemutongo wavatura wekuti vasungwa ava varambe vari muusungwa, vamujaya vashora hurumende nekutadza kusvitsa umbo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti pane fungidziro inonwisa mvura yekuti vasungwa ava vakapara mhosva yavari kupomerwa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vati vashamiswa nemutongo waturwa nedare.
Mutongo wapiwa nedare saka tinongotambira sezvauri, asi hatina kugutsikana nekuongororwa kwaita nyaya iyi. Saka tichatora matanho ari pamutemo kuti tigadzirise patina kugutsikana napo.
Vatatenda mombe yarara nevamwe vavo vanoti vanyasha Frank Mpahlo, vaGeorge Makoni, muzvare Farirai Gumbonzvanda navagamuchirai Mukura vakasungwa mushure memusangano wezvekodzero wavakapinda kuMaldives uko kwavanonzi vakanodzidziswa nzira dzekupandukira hurumende nevesangano rekuSerbia rinodaidzwa kuti Center for Applied Nonviolent Action and Strategies. Hurumende inotiwo vasungwa ava vakadzidziswawo kushandisa futi diki nzira dzekusasungwa nadzo panguva yekuratidzira pamwe nezvechitororo. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mutongi wedare ati vasungwa ava vadzoke kudare musi wa 6 Chikumi. Mune imwewo nyaya, MDC yavaNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekongresi yayo zvisinei nenyaya dziri mumatare. Izvo zvinotevera chikumbiro cheimwe nhengo yeMDC amai Maureen Tawenga chekuti kongresi iyi imiswe pamwe nemutongo wakaturwa nedare repamusoro svondo rapera wekuti MDC inofanira kuita kongresi yechimbi chimbi. Pataenda pamhepo, nyaya yakakwidzwa kudare namaita wengwa yekumisa kongresi iyi yanga yaraswa nemutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore ichinzi haisi nyaya inganzwikwe nechimbi chimbi. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapana chinovatadzisa kuti vaenderere mberi nekongresi yavo. Congress ye MDC iyi iri kuitirwa kugweru vachamisa vakatarisirwa kusarudzwa semutungamiriri webato kunyange hazvo vamwe mu MDC vachitipa nezvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka zvichitevera kufa kwavamogeni tsvangirai avo vaimbotungamirira bato iri zvinosanganisira matorero akaita vachamisa utungamiriri webato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kuoma kwezvinhu munyadza zveupfumi kunonzi nevagari vekumaruwa vakawanda kuri kuwedzerawo matambudziko avo sezvo kazhinji vachizomanikidzwa kutenga zvinhu nemitengo iri pamusoro zvakanyanya. Semuenzaniso, kana mafuta ekufambisa dzimotokari akakwira mutengo, vezvitoro zvekumaruwa vanonzi vanobva vakwidzawo mitengo yezvitengeswa zvavo vachipa zvikonzero zvekukwira kwemafuta. Izvo zvinonzi zvave kuita kuti vakawanda mumaruwa vamanikidzwe kusunza zvavanoda zuva nezuva zvakaita sesipo, shuga, mafuta, munyu nezvimwe vachishandisa chibage kana zvimwe zvirimwa zvavanenge vainazvo. Asi vamwe vanoti izvi zviri kuitawo kuti vagari vekumaruwa ava varasikirwe nezvirimwa zvavo sezvo vari kuvatengesera ava vari kuzotenga nemitengo iri pasi. VaAlbert Gore Musandu vekumuzvezve kumhondoro ndemumwe wevagari vekumaruwa vave kurarama nekusunza. Vagore Musandu vanoti vari kumanikidzwa nenhamo kubhadhara bhagidhi rimwe chete richibage kuti vawane semuenzaniso makirogiramu maviri eshuga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuzvezve kwatiri zvinhu pari zvino takutopona nekuita butter trade nechibage chatikarimawo. Chibage chacho chatikarimawo chishoma, saka zvinhu hatichakwanisa kuzvitenga necash, saka takutotengawo nechibage.
Chii chamunee muchitenga nechibage?
Tingachitenga shuga neflour nesipo, tingangoti mabasic commodity vatinenge tichitengawo ekukwanisa kuraramisa mhuri pazuva.
Saka munei muchitenga kunani? Kune vezvitoro here kana kuti kune vanofamba vachitengesa?
Kune vanofamba vachitengesa, sekuti kune vezvitoro pari zvino shuga pari nhasi iri kuita $8 mashopu edu, saka kune avo bhakidhi rimwe chete riri kuita 2 kg pane vari kubva kutaunwa izvaizochinjisa.
Saka imi munozoziva sei kuti bhagidhi ramamupa riri kuita mutengo uri pasi pane kunge dai maenda kotenga kuchitoro?
Pari zvino kamiriro kazvikaita kuti ndiende kutown kwaok kunotenga kwaok, zvinhu zvakatondiomera, ndotoona ndotobvisa imwe mari futi kuti ndiende kwaok. Saka ndotongoti munhu auya panopamba bheta ndinikuita sei, ndikotambira zvaanazvo ini ndogara panopamba zvangu nei, ndodya ndiri panopamba. Saka hapasina kwandichasunga ndienda, ndokoti zviri nani pari kamiriro kakaita situesheni yacho.
Ko muri kudii kunotengesa chibage chenyu kuGMB mowana mari mochizonotenga kuzvitoro zvakachipa?
Kuti tiende kuGMB pari zvino chibage chacho chichiri mudura, tiringoita tichingotokonora kuti ndichiunganidze kuti chimwe chichiri chinyoro, but chenga changoomawo munhu akasvika shuga yapera ndorongomutokonorerawo bhakidhi, ndomupa bhakidhi iroro ndopiwa shuga. Saka chiri mudura kuti ndichiunganidze kuti tiende kuGMB haisati yasvika time yondiendese kuGMB.
Ko zvimwe zvakakwira mitengo muzvitoro ndezvipi?
Zvinhu zvakakwira zvakaita sana 2 kg raisi yakakwira kuno kuyapa $10, flour iri ta $8, bhari sipo riri kuita riri pa $5.
Flour inenge iri makeji mangani? Iyo raisi yamataura anenge ari makeji mangani?
Apa ndikutaura zvema 2 kg.
Ko mafuta ekubikisa?
Mafuta ekubikisa pari zvino 2 liters yanga ita $23, 2 liters. Kutaoni iri kuita $14. Saka kuno kuti tingoti kana munhu umwe chete angoti ari kuenda kutaoni, takutongomurayira magrocery edu ese, takutongomuunganidzira mari.
Avanga vari mugari wekumaruwa emuzvezve kumhondoro vaAlbert Gore Musandu vari parunare kwakare kumuzvezve neStudio 7. Musakanganwa vateereri kuti muchirongwa cheWomen's Round Table nhasi na8 PM tiri kutarisa nezvekongress yeMDC iyo ine vanhukadzi vatatu vachakwikwidzana chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rezapu uye vari mumwe vevarwiri vehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vaDumiso Dhavengwa vashaya. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanotadza kuenda kuparamende kunotsanangura mamiriro yakaita zvinhu munyaya dzemafuta edzimotokari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina nditungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jana njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlazi mashumi mabili lantathu kunkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje,
noma besibona ubaba ukuthi uyagula besilethemba lokuthi uzaba ngcono, sasikhona isikhatshana ngokufisa kwakhe. Ube ngumuntu osesendleleni, ube plan a few meetings. Silahlekelwe kakhulu, sidabukile, but siyabonga i-contribution yakhe ayenzayo elizweni elelinkululeko.
Omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra njalo obe ngumkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa kasekho. Umthetho ndaba we High Court walile ukwamukela isicelo esikhwezwe ngamanye amalunga eMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esokuthi umise umhlangano omkhulu walelibandla owe Congress oqala kusasa. Umthetho ndaba kamantshe unqume ukuba abalwela amalungelo oluntu abahlanu ababotshwe besetheswa umlando wokuzama ukuvukela uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele baqhubeke bevalelwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leZipra umnumzana Dumiso Dabengwa kasekho. UDabengwa yena owayesaziwa njalo ngegama lokuthi Black Russian ngesikhathi sempi ubhubhe namhlanje eseNairobi kwele Kenya kuhambo lokuphindela ekhaya ngemva kokuqeda amaviki ambalwa eselatshwa kwele India. Kubika obathabile masuku.
Ngizafika ngithini kubo JZ kumdala uNkomo kumsika la kumama uLesabe kunye labanye bami bonke esasisonke empini. Nxa ngingahamba lamhlanje ngichiye ilizwe leZimbabwe lisesimeni elikiso. Kumele silungise ilizwe lisebenze. Lawa ngamazwi abehlala ekhulunywa nguDabengwa nxa esethula ukudana kwakhe ngomumo welizwe. Umnumzana Dabengwa ubhubhe namhla kwele Kenya ngesikhathi evela kwelatshwa kwele India. UZulu ikakhulu kobulawayo uveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukaDabengwa. Bekhuluma lentatheli izindaba lamhla emini umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation umnumzana Mthulisi Hanana uthe lokhu okuthe kwabehlela kubuhlungu kakhulu.
Into esiyehlakelele isizwe seZimbabwe into enzima ebuhlungu noma besibona ubaba ukuthi uyagula besilethemba lokuthi uzaba ngcono, sasikhona isikhatshana ngokufisa kwakhe. Ube ngumuntu osesendleleni, ube plan a few meetings. Silahlekelwe kakhulu, sidabukile, but siyabonga i-contribution yakhe ayenzayo elizweni elelinkululeko la after independence encedisa ukwakha isizwe seZimbabwe.
Umnumzana Mkhululi Dlili isikhulumeli sikamongameli kubandla lezaphu uthi ubaba ube ngumuntu okhangelelwe ukuphathisa ekuletheni ukuthula kundaba yegukhura hundi.
Ubaba uDabengwa usesithile silahlekelwe kakhulu ngoba lapha sikhuluma ngendoda ebisithi nxa ibona into iyimele into yayo angazi ngisindebele ngawufaka kanjani ukuthi he was a man of very high and rare principles. Wachia izano abanye besala bekholisa utapitape but not wabayithina wachia khathesi ube ngumuntu besikhangelele kuyo ukuthi laba abantu ababulalwa ngochuku lombhuqazi gugurawundi bekhangele kuyo ukuthi nguye umuntu owayekhona ngoba besifa abantu lapha yena wayesejele laye kuthi uyaqunywa. So ungumthunzi osuthiya abantu, kodwa siyabonga ukuthi lokhu sikhuluma ngakho. Siyambonga ukuthi ngokuzimisela kwakhe ngesibindi sakhe usitshele ingqobo ukuthi sithwale lo msebenzi usephambili.
Umnumzana Isaac Mabuka uthi into ehlele abantu ibuhlungu kakhulu, kodwa abantu bakuthathe njengemvelo bakuhloniphe.
Hayi, into esehleleyo njengezaphu ibuhlungu kakhulu. Sifisa nje ukuthi abantu bonke bakuthathe ukuthi kuyenzakala empilweni ukuthi umuntu abhubhe. Ngiyakwazi ukuthi abantu badabukile ezinhliziyweni, ikakhulu ama-members ezaphu. But udabe ngwayeyindoda sibili. Indoda abantu bamkhalela ilizwe lonke. So siyafisa ukuthi namhlanje welanga sonke sibuyeni ngobuningi benu sizotshengisa ukuthi wona inkokheli isichile. Wayengaso inkokheli abantu bezaphu kuphela uDabengwa. Ngijwa abantu bonke endaweni zonke eziningi bamhlonipha.
Umnumzana Cosmas Mafu uthi sebesele bezintandane ngemva kokudilika kwentaba.
Isihlangane ngakho lapha namhlanje ukudilika kwentaba. Engingakutsho ngomdala yikuthi sikonakele elizweni, sonakalele isizwe, sesizintandane, intandane ezipheleleyo. Yiso isimo esiyiso sona thina namhlanje abantwana bezapha. Singokuzintandane kwedonki okuzaxotshelwa le ekusika kuthi kuyazibonela ma.
Unkosikazi Theresia Thaka olilunga lezaphu uthi imfa kaDabengwa yokulahlekelwa kwesizwe sonke hathi izaphu kuphela.
Ubaba uDabengwa imaze ngo-1963. Ubaba uDabengwa yibo abasirekruthayo uyouth. Saba ngama-youth under ubaba uDabengwa labobhushe labanye. Kati ke uba 9 umuntu ongazange impilo yakhe yonke oyiqedile ku-strike angazange ukuthi laye ake yenze okunye. Ubaba uDabengwa ngibuhlungu okunye okumangalisayo alisayo. uDabengwa ufele isizwe sonke nxa sisithi kafela ngizapho. uDabengwa usebenzele isizwe seZimbabwe nothi zapho.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana Iphithule Maphosa uthi uDabengwa uchiye uZulu eNingizimu Afrika edanile ngoba ube ngumuntu owayelwela inhlala kahle kaZulu.
Namhlanje ilanga lesitshonile emini sisalibele wabe eflatela ubaba uDabengwa wasichiya sesingabakalayo. Njengebandla lezaphu wasichiya njalo sikhala njengemu leZimbabwe. Uchiye njalo iSouthern Africa yonke isehlisa izinyembezi ngoba simazi engumuntu owaphila impilo yakhe yonke, engumuntu olwela ukuthi abantu abansundu eSouthern Africa ikhululeke, elwela ukuthi iZimbabwe ikhululeke qala from colonialism, waphinda njalo walwela ukuthi ibe democratized, elwisa incindezelo olomuntu omnyama phezu komunye umuntu omnyama. So silahlekelwe ngumthunzi obususele masikhangele abaholi bethu abaphuma from i-liberation movement. Nguye yedwa kade sisele ube zikhathaza ngokuthi abantu bahleli yini, abantu bahleli kuhle yini, abahlukunyezwa yini. So silahlekelwa kakhulu kakhulu njengebandla lezaphu. Siyakwazi ube ngumholi wethu sikusela siphuma kwi-UNITA Accord ngo-2010. Ube ngumuntu ozaretire nje eminyakeni lowo ozayo, kodwa akusabanga njalo njengoba seflatele kungakafiki leso sikhathi. Silokudana kakhulu njalo siyakhala lemuli mama uMakhumalo labantwana nabazukulu bakhe sibabonga njalo ukuthi basiboleka ubaba saba ngabantwana bakhe sonke sibanengi njalo sathola ukusizakala from ubaba uDabengwa sibanengi.
UDabengwa wabotshwa ndawonye lelinye iqhawe lempi yenkululeko uMuyi uLookout Masuku ngomnyaka ka-1982 besetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kodwa batholakala bemsulwa kodwa baqhubeka behlukunyezwa beyizibotshwa bakhululwa ngemva kweminyaka emine. Ngemva kokulotsholwana komanyano oweUnity Accord phakathi kwezano lezaphu uDabengwa labanye babambana bathatha inyathelo ngomnyaka ka-1987 lokuphuma kulumanyano bacabanga ukuvuselela ibandla lezaphu bethi babengavumelani leUnity Accord. UDabengwa uchiye umkakhe unkosikazi zodwa Dabengwa abantwana kanye labazukulu kodwa amalungiselelo esililo lokubekwa kwakhe akukwaziwa ngoba isidumbu lokhe singakafiki elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa bathi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kukaDabengwa. Emazwini abo enduduzo ababili laba bathe bakhala ndawonye lemuli yakhe. Eloba enkundleni yeTwitter uMnangagwa uthe ubemhlonipha kakhulu uDabengwa ngendima ayidlalayo ekukhululeni ilizwe. UChamisa yena utshele iStudio 7 ukuthi uDabengwa ubengumuntu ozithobileyo njalo oliqhawe lamaqhawe. Umbonge kakhulu ngokumsekela kukhetho olwedluleyo. Ukuhlaziya imbali kaDabengwa sixoxe lenduna yenqameni uChief Mathema lesiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana iPitula Maphosa onguye oqala lingxoxo.
Silahlekelwe kakhulu njengebandla lezaphu njengoba sisazi ukuthi ubaba ibe ngumholi wethu kusukela ngesikhathi siphuma ku-Unity Accord ngo-2009. Usengumuntu ozaritaya enyakeni lo ozayo sisiya ku-Congress kodwa kuyabanga njalo silahlekelwa ngumthunzi singathi langa lisene lemini sibalizele anyamalala umthunzi ebesikiwo ngoba nguye okade sesele noma igrouphu le eyasikhululayo okade sakhathaleka ukuthi abantu baphila njani ukuthi abantu baphila kakuhle yini abahlukumeza yini. Ibe nguye esele okade lethelela ukuthi abantu behlale kuhle bengahlukumeza silahlekele kakhulu umuntu owakhululayo iZimbabwe wakhulula konke le-Southern Africa imbali yakhe umuntu owaqeda impila le yonke elela amalungelo elintu elela ukukhululeka kwabantu abamnyama elela njalo ukuthi sihlalisane kuhle kungelabandlululo lelethu libonayo elizweni kathesi.
Bathi idilikile intaba enkulu baba Mathema.
Nxa singajulisa ingqondo yethu kabanzi lapho kukhanya kulahlekela isizwe uqamuke umgogodla. Ngubaba uDabengwa ube ngumuntu nje lwana ongakhangelela omunye umuntu khathana. Lami ngindlela ngibe ngihlanganelayo ngimbingelele anginanzelela ukuthi nginduna enkulu ethathela kusigombe usigombe eyinduna eyala ukuthi inkomo ziqunywe eyale ukuthi inkomo ziqunywe eyinduna futhi eyambathiswa unkomo isikhumba sengwe yamnika umkhonto. Ngisingakithi-ke singunini nxa unika umuntu umkhonto umnika isikhumba sengwe umnika ubukhosi. Silahlekelwe kakhulu ngoba ubungekwehlukaniswa ubaba uDabengwa lo the late uVice President uJoshua Nkomo.
Ngiphenduke kuwe Maphosa, ukutshona kukababa uDabengwa kutshoni kubandla lezaphu kuyiwa phambili?
Yinto yobuhlungu ye kodwa sinanzelela ukuthi sibe lesikhathi eside kakhulu layo esibonisa ukuthi yenziwa njani. Hello, we are. We are going to be akade lazi lanxa isikhathi esesiya uhamba engumuntu olequbu ngoba akasakubonanga lokakulelayo impilo yakhe yonke, akasayibonanga izimpatho ekhululekileyo, akasayibonanga inhlalakahle eyabakeyidinga bekuyidlala ukujaha kwabo sempilo. Ubele sifiso esikhulu kakhulu njalo impilo yakhe yonke ube esila ukuthi enelise ukuthola lokho abakekudinga. So yiligasi asitshela yona umsebenzi njalo asitshela wona esizaqhubeka ngawo esizathu sizazama ukulandela isifiso sakhe, silandele amacebo akhe lemfundiso yakhe ukuze sifike lapho ayekhangelele khona ukuthi sifike njengesizwe seZimbabwe lapho okulokukhululeka khona okungelabandlululo, okungela ukwephulwa kwamalungelo abantu, okula i-economy esebenzayo, okulezibhedlela ezisebenzayo nanamuhla nje kuvela emazweni akhashana edinga khona ukuthi ethole isibhedlela esisebenzayo njengoba lapho elizweni zingekho. Isifiso sakhe zonke lezo, so njengebandla siyalandela khonokho asinisa khona akubonisa khona indlela asibonise yona sizayilandela sibe seyifika kwiZimbabwe ekhululekileyo, Zimbabwe esebenzayo for wonke umuntu.
Baba Mathema, bakhona abathi uDabengwa kumele ayebekwa emalibeni amaqhawe eHarare, kanti esikuzwayo bakhona abathi hayi uzabekwa kibo lapha azalwa khona. Kuqakathekile yini ukuthi ubekwa ngaphi?
Ngizathanda ukuthi ngiqale ngibalekele okokuthi ubekwa ngathi ngizawuphendule ekugcineni. Ebe ngithanda ukuthi ngigxile kikho ngiduduze ubaba lo uMaphosa, ngifisa ukuthi ngimvezele lokho ukuthi inhlathu kayife, inhlathu ithi ngafa ivuka umfukula. Nxa kulokunye ubaba usehambile ukhona, uJesu wayekhona wahamba, kodwa ilizwi lakhe lanamuhla ayelinika abantu lanamhlanje lokhu elisimakade lokhu elithunyelwa lisiyaphambili. Ngibe sengibuyela-ke kulokho okokubekwa, ngikhangelele okokubekwa kuya ngemuva. Angizange ngibonela uhulumende ezimba ukuthi umuntu angadeclarewa ukuthi angaya i-Heroes Acre. Nxa imuli te yona angahamba angaye i-Heroes Acre, angadeclarewa njengeqhawe, kube esedeclareiwe imuli yakhe. Nxa ithe yona hhayi, thina besize sifiso sokuthi ubaba alale lapha ngemva kwesibaya lapho kubekwe khona abanye bakhe, ngoba amathambo esintwini into esiyaziyo kakhulu ngapha esindebeleni ukuthi amathambo ahlanganiswa lamanye.
Leyo bekuyinduna yenqameni uChief Mathema ubekhuluma ecingweni endawonye lesiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba kamantshi namuhla unqume ukuba abalwela amalungelo oluntu abahlanu ababotshwe kuliviki besetheswa umlando wokufuna ukuvukela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele baqhubeke bevalelwe. Abahlanu laba babalisa uGeorge Makoni, uTatenda Mombeyarara, uGamuchirai Mukura, uNyasha Mphahlo loFarirai Gumbonzwanda. Abasolwa bamelwa ngamagqwetha abalisa uNkosazana Jesse Majome loMnumzana Jeremiah Bamu. Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela impilo yeqhawe elitshone lamhlanje umnumzana Dumiso Dabengwa kanye lomhlangano omkhulu we-MDC owe-Congress oqala kusasa. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump oyebandla lama-Republicans kanye labebandla eliphikisayo elama-Democrats kuqhubekela phambili. Izolo uTrump umise umhlangano abemele awenze lomlawuli wedale leCongress olilunga lama-Democrats unkosikazi Nancy Pelosi esithi ekasoze ahlale phansi labantu abatshona bemethesa umlando wephula umthetho ngokusebenzelana labe-Russia kudaba lokuphazamisa ukhetho lweMelika ngo-2016. Inhloko kahulumende yakwele India uNarendra Modi osanda khetha ukuba abuse okweminye njalo iminyaka emihlanu elandelayo sethembise ukumanyanisa uzulu welizwe lakhe ebonga bonke abamvoteleyo kukhetho olusanda kwedlula. Umahluli womthethwandaba we-High Court uJustice Edith Mushore namuhla walile ukwamukela isicelo sesiphangiphangi esikhwezwe ngamalunga e-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa azibiza ngokuthi Defending Morgan Tsvangirai Legacy esokuthi umise umhlangano omkhulu waleli bandla we-Congress ozaqala kusasa eGweru. Ngokunjalo ibandla leMDC lithi lizaqhubeka ngomhlangano walo. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uMavis Gama.
Isikhulumeli seMDC umnumzana Jacob Mafume utshela umhlangano lentatheli zindaba eHarvest House ukuba kabukho ungamisa ukuqhuba umhlangano wabo weCongress. Njalo enye inkokheli isivele isikhona eGweru lamalungiselelo esekusibanga esiphezulu.
We are politicians, we deal with the politics. Our lawyers will deal with the legal issues. Our lawyers have
singabezombusazwe thina sikhanyela ezombusazwe. Amagqwetha ethu yo azokhanyela ezomthetho. Amagqwetha ethu asixwayise ukuthi siqhubekele phambili nomhlangano wethu weCongress. Kungakho sizokwenza kanjalo. Kakukho esikutsheliweyo okuphambana lakhonoko loba yini engenza umiswe lomhlangano.
Kwasekelwa ngesinye seziphathamandla sebandla leli unkosikazi Dr. Siswanda.
Ngikhuluma nje ubaba uThubayi organizer wethu useGweru uyalungiselela iGweru layo njenge-community isilindele ilizwe lonke jikelele abantwana be-Party of Excellence MDC bayalungiselela ukuthi babuye eGweru sizohlangana ukhethwa inkokheli kukhethwa i-leadership ye-party. So akulanto ezasibisele emuva i-transport silungisiwe ukudla sokulungisiwe indawo zokuhlala kulabo ababengalandawo yokuhlala sezilungisiwe eGweru. Sonke all the roads are leading to Gweru. Akula nto ezasifisele emuva ngaphandle kokuthi sihlangane khona ngale njengabantwana be-MDC.
Enye ingcwethi kwezombusazwe engomunye wabaphatheke kwezokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi udaba lwempi zamacele MDC alusozelwa qedwa yimithethwandaba.
Ngoba ekuqaleni kumele sinazele ukuthi MDC le esilayo kathesi, MDC Alliance, yini abantu abama besithi kuhanjwe ekhoti kubuyele ku-2014, abantu abo bafuna ukudilize i-alliance, bafuna ukukhipha ikomponenti ekuyele uHashimencube, bafuna ukukhipha ikomponenti ekuyele la mabandla la amanye ayephume ku-MDC ngesikhathi before 2014. So now, njenge-MDC Alliance, abantu labo bona vele kumele ukuthi kufanele ukuthi sikhayele ukuthi beqhubekele phambili. Ngenxa yokuthi iparty ma isi MDC Alliance akumelanga ukuthi ihlutshwe izindubo zeinye iparty to that alliance. Ngiyabona ukuthi MDCT ngenye la yabula ukuya ku-alliance nxa yabuya labantu abaningi.
Ugumbo uthi konke lokhu osekusenzakala yingxabangxoza eyabangelwa yokuphuza kwabomanyano we-MDC Alliance ukulungisisa lolu daba isikhathi sisesekhona.
UChamisa wawumele ukuthi esengene ku-alliance wawumele ukuthi emekeshe ukuthi i-alliance leyi bayisekele ukuthi ibe yiparty i-alliance ibe lama-structures ye-constitution yayo ukwenzela ukuthi bebalekele umsindo wani we-MDCT wama-issues e-MDCT. Ngoba angeke sikubalekele ngoba ungakhayela kahle ma usu-analyze uzabona ukuthi labo benjani uChamisa abarongo, kukhona ukurongo abawuvezayo, ubeze ukuthi abantu abazibegcina besilo bezifika emakhodi asikuthi phela abantu lizenza lokho ngapho kusubelana nje umuntu useqashwe kwikhodi no kuyabule somewhere lapho laphambanisa khona ungakhaya ukuchamisa indlela wakhula ngayo ngena kupower kuningi owakuqawa kuviolethayo kumthetho we-MDCT angisho because in MDCT and abantu laba they are using that ukuthi benjani but please go back to 2014.
Ngakwelinye icele abe-MDC sebekhweze udaba lwabo emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court bephikisa isinqumo esanikezwa ngu-Justice Edith Mushure emthethwandaba we-High Court lapho athi kumele baqhube amalungiselelo e-Congress kulandelwa lokho okwakuyikho khona ngomnyaka 2014 kukhangelwa inkokheli eyayikhona ngaleso sikhathi. Okhokhele iqula lamagqwetha akhweze lolu daba emele abe-MDC ngu-Advocate Thabani Mpofu. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Abantu abadabuka eZimbabwe abake baya embukisweni weZim Expo oqhutshelwa eMelika minyaka yonke bathi umbukiso lo ulakho ukulethela usomabhizimusi amathuba amanengi njalo ukholisise labo abasebenza gadalala eMelika lakwamanye amazwe. Bathi kuhle kakhulu ukuthi abantu bathi gwaqa bakhumbule ekhaya lapho kulesihlobo labangane ababhekane lesimo esibi somnotho. Umbukiso walo nyaka wenzelwa eChicago. Omunye wabathakazelela lumbukiso ngumnumzana Mandla Gumbo Mguquka. Yena otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi sowathola umsebenzi omningi okumangalisayo ngemva kokuphatheka kwakhe kulumbukiso.
Izimisombona angibona iright anti yiyo ukuthi sihlangane abantu abase-America like abantu abase-America lapho ukuthi lathi sibe siyahlangana sikhiphe istress zomsebenzini. So into eright njengiyibonayo ukuthi into ehlanganisa abantu.
Singathi wena siwatholani kuZim Expo njengoba nje sizwa kuthiwa ujala ukuhamba sibini?
Mina uZim Expo, to be honest, ngathola a lot of friends and then for a lot of my business partners, yabo. I mean, it's not just for social kuphela, but you ngala ngumuntu othanda like mina into entertainment. So ngathola like ama business partners, ngathola ama deals. I mean, it's a lot of things you can gain from uZim Expo. You find vele abanye abantu ugcina selingabangani like for life, yabo.
Ngisifiso sakho ukuthi nqa vele khona uyabo uhamba kuphela usiyathola kunye futhi kwamabhizimusi lento ezinjalo.
Ya mini nga isifiso sami ngalo ngalokukhona lami nga kungela into embambileyo kungela okumphathileyo lami ngile time kanye hayi awun mind nje mkube ngihamba all the time ngokuthi I mean yiyo la indawo okuhamba la usiyakhupha i-stress kulabanye abangakwanisiyo phela uhambe emakhaya abangela ama-papers phela lapha. So the only time okwanisa uba ligada yokuthi la ubona bekhaya ungani ufile ngani usekhaya even ungekho ekhaya. Yabo seZim Expo la ukuthi indawo la yakufika ukutsha ngomoyo ukhohle la uxoxa ngesayini whatever isihloko sikhulumayo ilanguage yokukhulumayo you can easily maneuver like eZim Expo. I mean I think eZim Expo is something good just to socialize yabo.
Umnumzana Mandla Gumbo Mguquka isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lo nkosazana Musa Ndlovu ohlala eMaryland.
Umbukiso weZim Expo yinto enhle kakhulu, iyanika abantu ithuba lokuthi bahlangane babonane.
Kuyini okunye okuthakazelela ngombukiso lo Mandlovu?
Ngaleso sikhathi kuyaba lo Miss Team USA, kube lo mncintiswano lo kuhle ukubona amantombazane ekhaya. Nokuthi isikhathi esiningi sikhangelela ukuthi into yabantu amantombazane amahle kodwa ngosisi abafundileyo betshengisela le zinto abazenzayo behlezi elizweni lasemelika. Ngiyazi ukuthi bakhona abahlangana ngezebhizinisi kodwa angazi kakhulu ngalokho. Into enhle sibili eyenzakala ngawo wonke umnyaka. Esikhathini esiningi kuya kuthi ngesikhathi sika Miss Zim USA balethe abahlabeleli abavela ekhaya. Ithuba lelo lalo lihle kwabantu ebantwini ababevele befika bakhetha ukuthi baye khonale.
uNkosazana Musa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha Melika Maryland bexoxa ecingweni lokithi Dube weStudio 7. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.